Zvekwata izvi zvirikupinda munhandare naten manheru ano. Nguva dzimwe chete dzichatambwa finari mangwana zvicherwira chinhano chechitatu uye menduru yebronze yemakundano aya. Vakawanda vanotevera mutambo wenhabvu vanoti mutambo uyu wakaoma kunongedzera anokunda nekuti Bafana Bafana nemasimba boys zvakaenzana pamasimba. Munzira yekusvika pavari apa zvikwata izvi zvakatamba zvinodakadza kusvikira DRC yarohwa neIvory Coast South Africa ichikundwawo neNigeria masemifinari. Muongorori wemutambo wenhabvu vaAdmire Muimeke vanoti zvingarwadze vakawanda South Africa ikadzokera kumba isina chayakabata nematambiro ayakaita makundano aya.
Vanga vachitamba setimu saka zvinonge zvakanakawo kuti vakwanisewo kudzokera kumusha vaita third position.
Aimbotambira zvikwata zvinoti Motor Action, Blackpool, Lanterns nemunomutapa muZimbabwe akazoenda kuSouth Africa, Germany neVietnam. Alvin Nduduma anoti akafadzwa nematambiro akaita South Africa makundano aya.
South Africa ikatamba yakaedza ukatamba vangava strategy game plan kuti isu tinotanga takadai tisina nhabvu tinomira takadai tariwana tinoenda nenzira iyi kuti tikwanise kunopinda tichiwana mambure kune opposition.
Mutsigiri wechikwata cheyadha vaSamson Mutukwa vanoti semaonero avo South Africa inokunda nekuti ine vatambi vanoziva kukanda chikumba mambure.
Vakomana veSouth Africa kumberi kwavo uko kuri kuratidza kuti vari kunhingira vari kunanga gedhi zvisingaita plusiwo South Africa inobudirira.
South Africa ine vatambi vakaita saPercy Tau, Evidence Makopa naMihali Mayambela vari kushura mare kumakwikwi aya. Asi murayiridzi wemutambo wenhabvu Edmond Mutetwa anoti DRC iri kukunda nemhaka yeshungu dzekutarisirwa pasi kwavari kuitwa nevakawanda.
Hapana imbosvika DRC ichasvika ikoko, saka mutambo uchapera wakati DRC ichahwina ndiwo maonero andiri kuita.
DRC yacho inotamba yakabatana sechikwata asi ine vamwewo vatambi vanoonekera nezvidavado vakaita saGale Katuka, Gideon Kalulu naChansa Mbemba. Zvikwata zviri izvi zvichatambidzwa mari inoita iyo mamiriyoni maviri nezviuru makumi mashanu zvemadhora ekuAmerica yekusvika musemifinari. Chikwata chichatora mukombe uyu mangwana pakati peNigeria neIvory Coast chichatambidzwa mari inoita iyo mamiriyoni manomwe chinokundwa chichiwana mamiriyoni mana emadhora. Nigeria iri kutarisira kutora mukombe uyu kechina kuchitiwo Ivory Coast ichitarisirawo kusimudza kechitatu. Makundano eAfcon ari kusvika kumagumo mangwana uyezve achadzoka zvekare kwapera makore maviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.